Vashamisa nhasi vamhanya nevechidiki muHarare muchirongwa changa chichidaidzwa kuti Run for Change charongwa nevechidiki vari kuzvidaidza kuti hashtag generational consensus. Vachitaura pachiitiko ichi, vashamisa vati bato ravo ragadzirira kutora masimba musarudzo dzegore rino. Vachiti kumhanya kwanhasi kunoratidza kuti vave kumhanyira kuenda kustate house.
Meseji yedu hombe ndeyekuti toda kumhanya tichienda kustate house, asi tiri kukoka vanhu kuda runyararo munyika medu. Toda kuti vanhu vaite sarudzo dziri pachena, dzakachena, sarudzo dzisiri dzokumbunyikidzana, sarudzo dzisina munhu anobira mabalot pepa kana kuti umwe munhu achiita zvinhu zvisingazikani nevamwe. Zvanza zvinogezana ramunangagwa ngavazivise isusu kuti vazivisa mafambiro edu, nokuti nyika vaviri, nyika inovakwa nevose, nyika yeva kune munhu wani. Run for Change haigoni kuvaka nyika ino iri yega, yakaitadza. Inotoda kubatsirwa nechinja, tiri isu tiri kutungamirira, ivo vachitevera kana kuti vachipikisa, vanhu vachibatsirana. Pakaperawo 5 years wodzamawo kutovakunda, wozotiwo 10 years pamwe wangakozopindawo. Toona zvinhu zvinofamba.
Mutungamiri wePeople's Democratic Party uye vari mumwe wevatungamiri veMDC Alliance vatendai BT vati chiitiko chanhasi chinoratidzawo kuti vechidiki vanogona kuita zvinhu murunyararo.
Hakurakidza kuti hurumende iri kuuya ine hurumende ine musiyano. This is very important for fitness, for recreation, vachi vachingofara. Because the problem nyika yedu togara tichingorovana tichingotukana, so vanhu vangofarawo family fun day. It's a reflection nekuti New Zimbabwe is coming, but the New Zimbabwe is in the womb of the old. Tiri mudumbu rekudhara. So this was a very important expression, a glimpse into the new Zimbabwe, the new future which will start after 1st of September 2018.
Mumwe wevechidiki amhanya ona vachamisa muzvare Rudo Mangezi vati sevechidiki vane basa rakakura kwazvo rekuona kuti vezera ravo vavhota musarudzo dzegore rino, vachiti gore rino igore rebindura zvino.
Asi no wechidiki ndadzidza kuti kana tiri wechidiki tinofanira kubatana kuita chinhu hwani, sezvo tinoda kuti tiendese nyika kukenana navachamisa. Ndadzidza kuti achamisa munhu anokwanisa kutungamirira ruzhinji, akwanisa kupinda muvana mayuti achimhanya nesu, tichiona kuti mutungamiri anokwanisa kugadzira redu remangwana.
Vechidiki vakawanda vauya pachiitiko ichi vawanawo mukana wokutorwa mifananidzo navachamisa vakati vafara zvikuru kubatawo maoko avo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.